ita uku kwakatwa madzavanhu vakawanda sezvo vamwe varambidzwa kupinda muguta vange vaine magwaro anovabvumidza kuenda kumabasa mukati meguta kana mumaindustry vatori venhavo vane chitsama varambidzwawo kuita basa ravo mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association amai Lorraine Mupasiri vati varambidzwa kupinda muguta kunyange hazvo vange vaine gwaro rinoratidza kuti vange vachienda kubasa
vamwe vanga vane tsamba vanga vachitorambirwa kuti vapfuure kuti vapinde mutown inini ndini mumwe wavo ndatoudzwa kunzi tsamba yamuinayo iyi hatingaigamuchiri tinoda tsamba yekuministry isusu tine tsamba yatinayo yekuHarare City Council because tiri kushanda navo panyaya dzekuita maresponses ecovid-19 but tatorambirwa nemusoja anga aripo achiti makeses awanda saka hatisi kuda vanhu vakawanda mutown mutown macho mukati nedhorobha macho patomboita dzimwe nguva dzekuti vanhu vanga vachipota vachirohwa
mumigwagwa yese inopinda muguta mange mine mapurisa nemauto ange achiburisa vanhu mudzimotokari nemumabhazi ezupco achiongorora kuti vanhu ava vange vachikodzera kufamba here mutauri wesangano recrisis in Zimbabwe Coalition vamavela skumalo vaudze studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru kuti vanhu varambidzwa kupinda muguta kunyange hazvo vange vaine mvumo yekuenda kumabasa nekumahofisi avo
vanhu vatambisa mari ndokusvika paroadblock yepaairport vakaudzwa kuti aiwa dzokerai vakadzorwa vakakwira zvemamwe mabhazi vachidzoka vamwewo ndevatambisawo fuel yavo yavange vainayo mudzimota dzavo vachinodzorwawo vachitadza kuenda kumabasa saka zvese izvi zviri kuita kuti vanhu vanyunyute izvi zvinodzoserawo zvakare ikonomi yenyika mamiriro akaita zvoupfumi zvinodzoserwa sure saka zvese izvozvi zvinhu zviri kubata nekushungurudza vagari vekuno kuchitungwiza
kunyange hazvo vamwe vakwanisa kupinda muguta zvinhu zvange zvakaoma ikoko sezvo mapurisa nemauto ange ari kudzinga vanhu muguta zvitoro zvizhinji zvikuru semimigwagwa yakaita sachinoi kaguvi nemimwe zvavharwa panguva dzekuma2 masikati kunyange hazvo zviine mvumo yekuvhara nenguva dza4:30 p.m. pasi pemutemo wenational lockdown level 2 mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza studio 7 kuti nhasi mapurisa nemauto ange ari kuita basa nemazvo nekuona kuti vanokodzera chete ndivo vange vachipinda muguta vati vamwe vange vari kudzorerwa kudzimba ndevaya vange vakawandisa mudzimotikari vasingatevedze mutemo wesocial distancing vanyati vadzivisawo kuti vatambira zvichemo zvevanhu vadzorwa kumba kunyange hazvo vange vaine magwaro anovabvumidza kuenda kubasa uye vati vagadzirisa zvichemo izvi asi mukuru wevendors initiative for social and economic transformation kana kuti VSET vasamo wadzai vaudza studio 7 kuti veruzhinji vangadai vakaziviswa nezuro nezveurongwa hwanhasi
saka isusu chichama chedu ndechekuti zvinhu zvinofanira kucommunicatwa nenguva vanhu voziva kuti tiri palevhel ripi chairo relockdown irori nokuti tikatarisa maitikiro azvanga zviita wiki yese vanhu vanga vane mikana uyoyo wekupinda mutaundi kumwe kwamuri kutaura kunana downtown ikoko business ranga riri kufamba mainformal traders achikwanisa kushanda vamwewo zvipoka but nhasi ndopataona pachitoenda kundovhariswa ende tichitaridza kuti pari kuda kutoshandiswa force saka tiri kushaya kuti zvii zviri kukonzeresa urongwa hutsva hwakadai
vachitaura nezuro manheru mushure memusangano wenational task force inoona nezvechirwere checovid-19 gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko senator Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kushushikana kuti vanhu vave kuwandisa mukati nemaguta nemadhorobha ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.